ndicharangarira kuti vakaiya vari kupomerwa mhosva yekuapidigura hurumende nechisimba inonzi subversion. Nhasi nyaya yatakavara mudare rehigh court kusvikira vanomiririra state kana kuti respondent vapedzisira vazobvuma kuti vamaiya munhu akakodzera kuti apiwe bail kana kuti atongwa achibva kumba.
Saka dare ratonga richitii?
Dare rehigh court masikatano rabva razogura mutongo kuti vamaiya vanofanirwa kuti vabude, chivapawo mutongo yekuti vanofanirwa kunge vachiteedzera anonzi mabail conditions ayaya.
Imwe yemitemo yavapiwa ndeipi?
Vandiwo vanofanirwa kuti vabhadhare mari yechibatiso inonzi bail deposit $1,000 vachifanirwa kunozviratidza kumapurisa musi wemande wega wega nemusi wechishanu wega wega, uye varambe vachigara paadresi yavakafa, uyezve vasarende passport yavo nekubatisa matitle deeds eba ekuchitungudza yavabereki vavo. Ndo aningati mabail conditions atarwa nedare rehigh court.
Matambira here maconditions acho ese?
Maconditions atatambira. Chakakosha vahwande ndechekuti munhu awane freedom yake ambobuda. Maconditions aya tikati gare gare tinozodzokera zvekukoti toti achiita seanonyevenutswa ekuti inonzi bail relaxation.
Pari zvino vari kupi vamahiya?
Vamahiya vari kuchikurubhi maximum prison, ndokwavari kuchengetwa. Oda yekuhigh court yasazoiwana iyo kunguva dzekumaforokoko dzinedzi. Saka tamhanya kuti tinobata nguva dzekuti tibhadhare nekusiya matitle deeds kuRotten Rock kwamajisitireti court. Patasvika iko tasvika nguva dzichiripo zvadzo, asi ivo vane process yavanoita yekuti vanoda kuverifya kuti court order ndezvechokwadi. Saka zvinoreva izvozvo kuti tinomukira mangwana makuseni kuti tinoita tinopedzisa process yekuti vamahiya vabude.